A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 4th, 2018, where today we'll be discussing about the cholera epidemic and its impact on families as well as the price increases. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. Again, welcome to the Women's Roundtable. Today you are looking at the cholera epidemic, which has claimed 50 lives. We will also be looking at the price increases and how they affect families.
And to join our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we're also live streaming. You can catch us at VOA Studio 7 and also VOA Shona and VOA Ndebele and join in the conversation right away.
Yes, and the Health Ministry yesterday launched an immunization program where it will be administering vaccinations to people living in the most affected suburbs of Glenview and Guwatana.
Let's take a listen to Dr. Portia Manangazara of the Health Ministry when she was talking about the program and what they're hoping to do.
Itaparura chirongwa chekupa vagari vemuHarare. Takanangana ne 4 suburbs kutanga, Mbare, Glen Nora, Glenview ne Budiriro. Saka taparira zviri pamutemo kuBudiriro, tichitungamirirwa naMinister of Health vaOmoyo, tanga tine zvakare meya weguta reHarare, nevanhu vakawanda. Chirongwa chatiri kupa priority kuma health workers kuti vawane nhomba inodzivirira cholera iyi. Kuziva kwenyu kolera yatekeshera muHarare parizvino masuburbs 22 ane dambudziko rekolera asi kwakanyanya kutekeshera chirwere ichi ndiyo masuburbs kuandataurayo saka takawana rombo rakanaka senyika takapuwa zveemergency $500,000 zveoral cholera vaccine saka kubva musi wa 3 October kusvika musi wa 7 October vagari vekumbare Budiriro, Glenview neGlen Nora vanofanira kuenda kunzvimbo dzavanoziva vana vechikoro tiri kuvaona kusikoro kwavo ikoko vamwe vagari vemucommunity kumacommunity center kumachechi nedzimwe nzvimbo dzavanosangana pazvirongwa zvedu zveutano tiri kuavoida zvipatara maclinics nekuti kuzvipatara pari zvino kuri kutoonekwa varwere vane dambudziko rekolera munhu wese akasununguka nhomba yekolera inopuhwa munhu ane gore zvichienda mberi. Saka as long as you are 1 year and above, unokwanisa kunowana nhomba yekolera iyoyi. Tiri kukumbirisa kuti vanogara kune mama suburbs asiri Mbare, Budiriro, Glenview neGlen Nora. Vamirire mukana wavo nekuti musi wesvondo, svondo rineri, tiri kutowana zvakare mamwe madosis 900,000.
We were hearing there from Dr. Portia Manangazira, the epidemiologist for the Health Ministry, talking about the program that they are having in some of the worst hit areas by cholera.
Yebo ke siyalambulela kuhlelo lwethu lamhlanje lapho esicubungula khona ezikhathaza abesifazana. Lamhla ke siphatha udaba lwesigudo secholera lona olwaqhamuka eHarare emalokichini yambalwa. Kodwa sizaphinda sikhangele njalo uhlupho olukhona elizweni olokuqonga kwentengo yempahla. Siyananzelela ukuthi impahla iqongile ikakhulu kumaviki lenyanga ezimpalo ezedluleyo. Kodwa abanye bathi ingani ukuqonga lokhu sokuphezulu kakhulu kulandela ukwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwemali lezinye nje inhlelo zikahulumende. Ngosiba lukhulu webhanga elikhulu ele Reserve Bank umnumzana John Mangudya kanye lo bona ngezemali kuhulumende umnumzana Mthuli Ncube Njalo ke lapho elimzwe ekhuluma ke ube kungudokotela Portia Mananganzira yena ke ubechasisa ukuthi kule jekiseni ezabe ihlatshwa abantu abahlala emalokitshini lapho okulesihudo se-cholera lesi kakhulu njalo abantu kumele behambe bayehlatshwa amalokitshi lawo kuyabe kuhamba nje ixesha labo lingafika behambe ubebalisa nje ukuthi obani baya behlatshwa nini kodwa amalokitshi lawo agoqela iGlenview, iGlenora, iMbare, iKuwatana, lePutiriro. Yikho ke lapho abantu abahamba bayihlatshwa khona leyo iJackson. Kodwa ke nxa ufuna ukusitshela ukuthi kwenzakalani kwesakho isigaba ngomkhuhlane lo, kumbe ngokuqonga kwempahla yezinto, ungasitshayela ucingo usitshela ukuthi kuhamba njani. Njalo kuyini ofisa ukuthi uhulumende ngabe uyakwenza ukuqeda lolu hlupho kanye lokuthi abantu baphila njani njengoba intengo yempahla isikhuphoke kangaka.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tiri kutaura nhasi pamusoro pedambudziko rekorera uyezve iro rawanikwa iro richiuraya vanhu vazhinji nyanya muguta reHarare saka tanga tiri kunzwa Dr. Portia Mananganzira veMinister of Health kana kuti vebazi rezveutano vachitaura ivo pamusoro pechirongwa chavainacho chakatanga nezuro chekubayira nhomba vanhu vanomugara munzvimbo idzodzi dzakabatwa nekorera kuitira kuti vawanikwe ivo vachidzivirira kubata chirwere uyezve nekutapurirawo vamwe asi tinezve vamwe madzimai vanga vari kutaura vari imomo muHarare vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro pezvimwe zvavari kudzidziswa panyaya yekutapurirana chirwere ichochi chekorera regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii
kwedu kutino kune mari rakabva kuitika takaona kuti vanhu vanga vane ruzivo aita vanhu vakasvika vasingabatane maoko vogeza maoko vakubuda vogeza maoko vaibika vaitoona kuti chikafu vasuka mirivo nejiki vachiona kuti hapana nhu dziri kudi kuvhara zvatacheka zvese mune makavhara vokusuka midziyo yacho nemishonga zviri kirini nokuona kuti vamacheke nemavheji enyu otsvinaimai muchitaira nenguva saka hapana munhu nhama yasvika pakupera hatinawo takaonza agwara takatoona kuti vanhu vanga vane ruzivo vanga vane ruzivo rwakakwana vachingoyekedzana kuti iwe chinjere kune korera sikana uyajindo unongodiwa pao pamunhu pakoselfa ijini fangodi iitwe kuitira kuti zirochi korera aiwa vanhu tichatakona kuti vanhu vanozova vanhu vasingarari pamariro vozivai kuti akavabata maoko achidi achienda ata maoko achidi achienda vakaona kuti vanhu mukazara mukaungana panoitika zvinhu zvakadi zvakasiyana siyana nenyaya yekuchimbuzi wokuva iwo vanhu mushoka yanga iri muchimbuzi ichisa ichigeza after 20 minutes kugeza chimbuzi
Kolera iri kuuraya kolera yapedza hama neshamwari asi vazhinji taakuziva kuti tinodzivirira sei kolera kuutsanana kuti tichibva mutoilet togeza maoko tichibata chikafu togeza maoko chikafu chedu tinofanira kudya chichipisa ende tinofanira kugeza mafruits edu hatifanirwi kungoti kumhoresana takufanira kumhoresana nezvibhakera kana kusati kumhoresana zvachose tine hama yakaenda kuNazareta vakarwara bamunini namainini kawani bamunini vachibva varapirwa kuGlenview but vakangoti vachivakaadmitwa vaadmitwa think for 4 hours ndobva vanzichienda ikumba because panapa pazarisa vachisvika kumba vazvaita futi serious bva vadzoserwa futi kuhospital kuNazareta vari kurapwa but vanhu vari kurara pasi and zviri kunzi zvimwe zvinhu zvakaita semagloves neimwe mishonga hakuna saka hatizive manje kuti chakunyanyouraya vanhu kushayikwa kwemishonga yekuvarapisa here
aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune mamwe madzimai vari muguta reHarare vachitaura ivo zvavari kusangana nazvo zuva nezuva vanga vari kutaura kuti nyanya pamariro vari kuona kuti vanhu vari kupiwa dzidziso yekuti hamufaniri kubatana zvive zvatinoita zvekuti tokubatai maoko aiwa batani rovanai zvibhakera uyezve pakugeza miriwo nezvimwewo vari kuti ivo vakadzidziswa kuti miriwo inofanira kuchekerwa pakachena zvimbuzi zvichigara zvakachena kuitira kuti vanhu vasatapurira dambudziko irori rekorera tanzwa zvemwe mudzimai achitaura iye kuti chiri kunyanyonetsa ndechekuti mishonga yekurapa iyo chirwere chekorera inenge iri kuti shomokei nekuti ari kuti hama yake yakabatwa nechirwere ichi asi haana kuzonyatsonzwisisa kuti zvii zvakazoitika saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa kuti dambudziko iri riri kunyanyosanganwa naanaani uyezve kupi uyezve kuti zvii zvingaitwe neveruzhinji kuti muwanikwe imi musingatapurirane chirwere ichi mungazive sei kuti anacho nevamwewo vari kuda kutaura nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu munogona kupindawo muchirongwa nhasi tiri kuvhura mamicrofoni edu kuti mutaure tichinzwanana kuti muri kupi uyezve kwakamira sei kwamuri ikoko star
Yebo ke labo abasanda kwesixhumase njengoba silazisile sicubungula udaba lwesihudo se-cholera isiqhamuke eHarare njalo sikhangela lokuqonga kwentengo yempahla. Ukuqonga kwentengo yempahla ke yikho ukukhanya kuthwalise abantu abaningi elizweni amagabha avuzayo. Siyananzelela ukuthi abanye bathi lwezinye impahla basazitholi ezitolo, kukanti ke lezi abazitholayo lazo intengo isehluke kakhulu kulalokho abebeyithenga ngakho izolo kumbe kuthange. Ngakho-ke usitshayele ucingo usitshele ukuthi kwenzakalani esigabeni sakho, kumbe usilandele kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele.com lakho usitshele ukuthi kuhamba njani, kumbe usithumele umlayizelo. Njengokwakhathesi-ke sithanda ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook. Silo David Ndlovu, silo Khumbulani Ncube uthi hallo, silo Tinashe Box, silo uMike Mnikelo Dube uthi yena usibukele ekhona ngale ke eSouth Africa ePretoria, njalo silo Prince Mushuna liqhubekelisi ubukele njalo lisitshayele ucingo, sizaphinda sikutshayele lathi usitshele ukuthi kuyini okufuna ukukhuluma ngakho khonapho, njalo kuyini okukhathazayo, njalo izindlela bani obona ingane uhulumende angalungisa ngazo konke lokho okuhluphayo.
Ayi, wathi da umbochingamidza vari palive feed yedu pari zvino tinokuchingamidza isibusisiwe chezi ari kuti hello Zimbabwe. Islam Machazi, I think Istambo mutaura ari kuti hello family Ntombi Mhlanga Tokoza ari pano. Patrick Abraham Sungai Shamisa Chinotsimba ari kuti makadiko. Thomas Junior Chivenga vari pano. Tembani Gwerewe ari pano. Tonderai Marwira ari kuti hello. Tembekile Mhlanga Njimba ari kuti ndinofarira chirongwa chenyu, abvaisa hati yake. Tendai Mashonga ari kuti hello Sis Mavi, makadiko mukoma. Tendai kana ndisisi handizive kunotiri nani zvedu. Also Tambenge taisa post yekuti munyore mafungiro enyu, saka regai timboverenga vamwe vanyora. Pana Show Piri aripano ari kuda kuti tigombata. Edison Ndawana aripano ambonyora achiti iyo nyaya yekolera inyaya yepombi dzakagadzirwa kudhara chaiko chaiko, dzinoda kuti dzigadziriswe zvakanaka. Uye zvari kushushika naye achiti ko vari kuita basa rekutengesa mari, mari iyi vari kuiwana kupi vanotengesa mari mumigwagwa? Ari kuti ndifonerei, ndobva akanda namba dzake. Enoch Chibodo aripano ari kuti tichakupai pfungwa dzedu, abva atipa namba dzake. Kane Makuhanana hanzi ndifonerei. Christopher Matare hanzi please ndifonereiwo. Tafi Zingwe ari pano. Nyasha Manea ari pano akanda namba dzake ari kuZimbabwe, ari kuda kuti ataure. Tonderai Humba Chimbanje hanzi namba ndinoisa asi hamutifonerei, ndobva akanda zvakare namba dzake. Saka aiwa ndinoshuvira kuti nhasi mukoma tonderai muchapinda pachirongwa, nekuti nhasi tiri kutora vanhu vese, nekuti munhu wese anogona kunge achibatwa nedambudziko irori rekorera uyezve nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Talenti Mapisa ari kuti gavhumendi haina hanya nevanhu, dai vambounza vakuru pamhepo tivabvunze mubvunzo, nekuti zviri kuitika munyika tinoona hapana chiri kunyatsonakidza pari zvino. Saka ari kuti dai imi maikwanisa kuti muunze vakuru ivava vatinyatsokuvabvunza kuti zvii zviri kuitika panyaya iyoyi yekorera uyezve nekukwira kuri kuita mitengo. Maleni Rock Rukoche ari pano anyora namba dzake achiti komi. Pardon Mugumbate hanzi chiko chiri kuitika panyaya dzemari? Saka ndo zvimwe zviri kutaura vamwe vari pano palive feed yedu, uyezve pane vamwe vambonyora vachiti tivafonere. Saka aiwa tichawanikwa isusu tichikufonerai, takamirira zvedu kuti tinzwe vanyarikani vedu vatakamirira. Takamirira Dr. Aposha Manangazira, avo vane chirongwa chakaparurwa munzvimbo dzarura nekorera. Star, so I've been reading here some comments. I had posted a post earlier on from some of our followers on the Facebook, Shona Facebook page. All of them seem to be saying the same thing, that they know that, you know, the main cause of cholera right now are the older pipes, and government needs to replace those. So they are saying, government, we need to call some representatives from government so they can come on some of these programs, and, you know, these people can call them to task.
Yes, and it's fortunate that we are waiting for such people here. Mm-hmm. And we also joined by Forgive Mahlangu, Natalie Sibizi. Yes, I said, Forgive, I said, kubabona kude. Njalo sithanda ukuthi silikhumbuze ukuthi lanxa nje umkhuhlane lo kuthiwa subulele abantu abangamachumi amahlanu i-50 elizweni ubungaqhamukanga kakhulu kangako kobulawayo baningi abalaliswayo ensukwini ezedluliyo becatshangelwa ukuthi mhlawumbe balawo kodwa hhayi kuficakala ukuthi ayisiwo sakhulumakele lesiphathamandla salowo manisipala wasitshela unkosikazi nese sasifanda ukuthi hhayi laba bantu kuficakela ukuthi abala mphuhlane wesihudo seholela kodwa ukhona wabhubhayo okwakuthiwa uvelela eHarare wobulawayo ngenxa yalowo mkhuhlane lomunye waficakala elawo kodwa ngezinye indlela singathi bayenelisa ukwenza lokho okuthiwa yikuwu-container ukuthi ungasabalali ugcwale emalokitshini wonke ngakho nje asikaze size ukuthi abantu bathole amagabha avuzayo ngawo khona le eGwabalanda, eNjube, eLuveve, eMagwegwe, eLobhengula hayi kodwa ke uhlupho lwamanzi luyalube khona ukuthi kwesinye isikhathi kuyavalwa amanzi kwamanye amalokichi bathi impompi zabo basazilungisa kodwa nxa kwenzile lokho kuyabe kulamatanka awamabhawuza ukuthi abantu bengahamba bayithatha khona amanzi ke kwenzela ukuthi ngoba umkhuhlane lo kukhanya uyamemetheka kakhulu nxa ungalamanzi ahlanzekileyo njalo izibi ukuchithwa lakho sakhuluma le council yathi iyazama imizamo eminingi kanye lokulungisa izitichi lezo umavila sabentshela ngazi ukuthi lazo khona ngale emalokitshini eHarare bakhala ngakho ukuthi uyafica abantwana bedlalela esitichini ezidubukileyo kulamanzi alengcikeza okuyikho kwenza umkhuhlane le umemetheke kodwa-ke lapha kuhlelo sikhangelela ukuthi sizabalaye udokotela ovela kuhulumente ozasichasisela-ke ukuthi bayenza imizamo bani ukuthi benqabele lokho njengoba silitshelile ngejekiseni leyi abayijova abantu ukuthi bengabi lalo umkhuhlane.
We continue to take some of our people that are coming in on our Facebook pages. Thank you very much for following us. We are talking about cholera and also the price increases. So today we're opening up our mic. You can literally write your number and we will call you so you can give us your take on the issue. As you know, currently 50 people have died from cholera. I spoke to Dr. Manangazira of the Health Ministry earlier on and we are expecting on the program, but she was able to say that they are trying to contain the epidemic. And what they've also done is they have actually, been able to start vaccinating people in the most affected areas. But let's go to Mr. Samuel Wadzai, who heads a vendors association in Harare. Hello, Wadzai Makadienyu.
Nofarasisi makadiyo emi.
Ai watiri wadi chimbotisa nangureo kuti kwa kamira sei panyaya yeva notenge samu migwagwa. Tichona kuti vakange yeva mbovis kwa ne urumende vachinzi ndo vamwe. Varuku unza dambu ziko ero rekorera.
Muzurungu ende zamberi urumende ilu kushandisa chisimba kubisa mazenda mstrit. Nasi chaye katona magori akawanda wanda ima pulisa ezinda kwa public police wakabata nao ni ima pulisa ekanzuru wachi tenderela mkutare Harare chinangwa chili chokuti wesa ngeza mumi kwa kwa kawabude chilo mbata warukue ndela mberi isu seboka ndofunga mabonezi kutaka mataura kubakare kutahewa zambu kilari gadziriswe nukumanyi zana patukona kumitika mati rino gadziriswa nukugara pasipone kwa kuti zvingachinja sei kana pane maproblems aripo ogadziswa sei saka ndozvatiri kuramba tiona zvichiitika mumaguta ese haisi Harare chete maguta ese even kumasvingo kwandanga ndi kugweru tiringowana maripots akadaro toona rongomhanyiswa everyday mumastrit vachidzingwa kuti budai muri kukonzeresa outbreak yekorera.
Sangano renyu rinonzi chizvi uye zverine mavhenda akawanda sei?
Sangano redu rinonzi Vendors Initiative for Social and Economic Transformation. Muchidimbu zvichingomirira kuti VSED. VSED ine mamembers nyika yese muHarare, kumasvingo, kwaMutare, kuGweru. Ine membership inosvika kumathousands. Kana taura mamembers like mamembers edu ari musystem yedu. But tinoshanda neese zvake akasununguka kushanda neboka redu. Tinomirira vese varikurarama nokutengesa sezvo zvinhu zvakaoma munyika kudai.
Zvii zvamuri kunzwa kubva kune mamwe maguta tichinyanyoona kuti nhasi matotaura kuti imomo muHarare panga patori nemapurisa anga achifamba achitsvaga kuti obvisa mavhenda papi?
Nyaya ndiyo imwe chete zviri kungoitika muHarare ndozvatiri kuona zviri kuitika kune mamwe maguta. Nyaya ndiyo imwe chete yekuti vanhu vari kubviswa mumatingati mutown chaimo chaimo muya kunzi indai budai ibai kutengesera ipapo bati dambudziko ratinaro nezvi nechirongwa chiri kuitwa ndechekuti vanhu vari kubviswa pasina tsanangudzo yekuti woenda kunotengesera kupi muchidimbu ndiri kungoti taitarisira kuti hurumende nemakanzuro vanozoudza vanhu vechibudai mumatangu vavaka dzimwe nzvimbo dzokuti vanhu vaende kundotengesera nokuti imimi neni munozviziva kuti kana vanhu vakatika vabvisa izvezvi tikati oright endai for example zvekutaurwa kuno kuHarare kuti endai munotengesera kuzvimwe zvikuru kucoca-cola nekumwe kumwe kugona kuna kucovendry hold kusina matoilet kusina mvura yacho chirwere chekorera chinopera sei tivo vanhu ivava vachaenda vachinotengesera panzvimbo dzisina kushambidzika makastoma zvachauya achitenga mafuoko hapana mvura asava achitenga vanhu vanaivo hapana pokuendera kumatoilet ekushandisa saka hatisi kugadzirisa problem taenda kugadzirisa problem ngativakire vanhu ngaticreate nzvimbo dzokundotengesera dzakachena dzakashambidzika hapana vhenda anoraa kuenda kundotengesera wakashambidzika dambudziko ratingori naro izvizvi vanhu vari kunzibvai pamuri kutengesera asi pasina kokuti vaende ende vamwe vari kunyeba kuti hanzi kune kwakavakwa kuti mavhenda zvaende kunoti hakundotengesera takaita ongororo isusu Harare nezvimwe zvinhu kunzi ndekupi kwati kokuti vanhu vaende kundotengesera kunotaurwa kwati hakuna vafasiritisi saka tinenge tinonyeberana kana tinenge taura chokwadi.
Aiwa, tinokutendai chaizvo vawadzai nemashoko enyu iwaya. Muve nezuva rakanaka.
Notenda
sisi. Bye bye. I hear you've got a call.
Yeah, onga ngichasisele ukuthi ube sithini umnomzana siza thatha ke omnye njalo umnomzana uMike Mnikelo Dube siyakwamukela kuhlela.
Eh, makadini.
Ai wathi rinani makadi yenyu tirikusaura nani uye zvemuri kupi?
Ndi Mike Mnikelo Dube Pretoria, South Africa.
Ehe, taura ipfungwa dzenyu tinzwe.
Ah. Pfungwa dziripo ndedzokuti tikatarira zvinhu zvizhinji zviri kushanda munana Harare unowana kuti zvinhu zvakudhara saka zvezvichida kuti hurumende igadzirise iise zvinhu zvinyuwani ndokuti pamwe vanhu kuda health yedu ingave inenge iri nani.
Saka apa mune hama here dziri kumusha uyezve ivo vari kutii nemamiriro akaita zvinhu panyaya iyoyi yechirwere chekorera?
Hama dzakazara kumusha, kuHarare dziriko, kuBulawayo dziriko, kunana Gweru dziriko, asi kuti ivo vanototaurawo kuti zvinhu zvakatooma. Kuoma kwakaita zvinhu inyaya yendingati yezvematongerwo enyika kuti hurumende yedu haitarisiri vanhu kuti vanhu vayo vangararama sei. Vanozvitarisira ivo pachavo, top brass yehurumende.
Yeah. Aiwa, mashoko makukutu mukoma, muve nezuva rakanaka. Munotaura ndevelere?
Hai, ndinongoti taure hangu. Ndiri mundevere asi somunhu wakakura kune vanotaura chishona ndangova zvese.
Ah, saka imbokuluma inasi sista, hapana pamungotaura zvamamuri kutaura sta.
Kukuluma chaiko chaiko kunototi netseu.
Aiwa, pakanaka, muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda zvikuru sisi mafelasi.
Bye-bye.
Chao.
Our caller there, just like what others were saying, is also reiterating that he feels that some of the pipes, especially in Harare, are old.
Yes.
And things need to be sorted out. And he's also saying that the people that are actually in power are not there for the people. He feels they are letting the people down. And he says there has to be political will by the government to rectify the situation.
Yes, and we know most of it is the issue of money because
yes.
They are talking of replacing, the municipalities always talk of replacing all those pipes. And you're talking of kilometers and kilometers of pipes, not just maintaining where it breaks.
Uh-huh.
So they need a complete overhaul of the system. But
yes.
As it is, they can only respond to breakages and maintenance.
Yes.
Yebo ke lapho siyezwa abalaleli bakhuluma okuningi okuchiyeneyo ngokwenzakala khonale eHarare ngodaba lwesifudo secholera. Kodwa ukhumbule ukuthi lawe ungasitshayela ucingo nje usitshele ufuna ukuxoxa ngakho phakathi kwayo leyo cholera kumbe usitshele ukuthi kuliphatha njani lokho okwenzakeleyo ngombiko owethulwe ngusibalukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank umnumzana Godwin Mangudi akanyelo kukhulunywe umnumzana Mthuli Ncube yena obona ngezemali. Likubona njani lokho abaningi bebekhonona ngokuthi sokulomthelo usukhuphukile ukuthi bawubhadale lapho emabhanga izimali zabo njalo abanye abathandi khonokho ukuthi sokwehlukanisiwe ukuthi sokule account eyinye yohlobo olunye lwemali yakwamanye yamazwe yama-bond notes laleyo futhi eyemali yemafonini ukuthi hayi kambe uhulumende ngabe zama ukuthi ubathathela imali yini kumbe hayi. Njalo siyezwa ukuthi intengo zempahla seziqonge ukumangalisayo lokho kwenzakele lokho. Usitshele ukuthi kwenzakalani kweyakho indawo.
Mhm. Regate mbovere ngazve kune avo vari kupano pa Facebook page yedu ye VOA shona pana chenge tai chirinda ari kuti maswera sei. Tiri kukunzwa I but unable to watch because network problem. Aiwa tinokuchingamidza ipachirongwa pana memory kudangirana ari kuti hello hello kwa muruo sisi memory pano nasi tiri kukurukura pamusoro pedambudziko rechirwere chekorera uyezve kana pane vamwe vada kutaurawo nenyaya yemitengo iri kunzi iyo yakwira kwese kwese uyai zvenyu tiwanikwe tichikurukura ipo pano nasi tine tiri kukupai mukana. Vangave vari madzimai kana vana baba uyai nhasi tikurukure tirikukupai mukana kuti titaura netiona kuti zvofamba sei nekuti sekuziva kwamuri kuita Ministry of Health kana bazi rezveutano riri kuti riri kuita zvese zvarinokwanisa kuitira kuti rirwise denda irori rekorera ranyanyotekeshera munzvimbo dzakadai seGlenview nekuwadzana uyezve tirikuonawo vamwe vanhu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichibatanidza mari kungave kuri kuUnited Kingdom kuAustralia kana imo muno muAmerica vari kubatanidza mari vari zvikwata vachiedza kubatsira kuti vanhu vagowanikwa ivo vachitengerwa zvinhu zvakadai semagraves nemishonga yayo yekunwa nemapiritsi ekuisa mvura. Saka zvimwe zvezvinhu zviri kuitika pari zvino tuda kunzwa kwamuri kuti imi muri kuriona sei dambudziko irori rekorera uyezve muri kuwana dzidzo yakakwana here nekuti vamwe vari kutoti ivo vari kudzidziswa kuti kana muchinge masvika padambudziko rekorera irori kana pamichato nezvimwe zvakadaro vanhu ngavasamhoresana maoko parufu vanhu ngavasamhoresana maoko ngavangoita zvekudaiwo zvibhakera kuitira kuti musawanikwe muchitapurirana utachiwana ihoyu. Star, over to you.
Yebo ke mavila sisizo kuthi sesilomunye umlaleli ecingweni ngubani esilaye
Siyamthandwa Nkomo linjani?
Hayi siyaphila Mankomo ufona ungaphi kwelizwe?
Ngise UK.
Oh kunjani khona ngapha e UK?
Ah kuyaqanda.
Mhm. Ye kodwa kukaqandisisi kakhulu phela akukaqandisisi kakhulu njoba singafiki esikhathini sokugodona. Mhm. Oh ngapha selikuyiwe nje.
Iye sesingena phakathi kwayo.
Selingena hey khona manje kuzaqanda ngamandla ke siphakathi laphakathi.
Ya kuzaqanda manje.
Lati vele sesiya khona. Ye ungaphosa elakho ke ngodaba lolo lusegudwe.
Iye tina ntasiko ekhaya kodwa siyenza nje ugururu wethu nje ukuthi vathoni ngokwekhaya lokho. I think i-problem ekhona eZimbabwe ukuthi even nalabo abalamabhizimusi baphongukuwavula nje bengafakanga la ma-toilet. Mina I remember uhamba kwami khathi esekhaya ngokubo April. Angela even a chicken inn.
Mm.
I chicken inn I toilet yangkhona I flush. Kodwa I business abantu bayathenga indivaneng. Why ama business wonke eZimbabwe bengaqali ngokufaka ama toilet? Bangakwenza ama business anjalo.
Yebo mboni ngani imithetho imithetho iyaba bamba ngamandla ukuthi iyaba phoqo ukuthi kube le toilet, kube le sambuzi kungabe le business. Ngoba unless usithi ukuthi zikhona izambuzi kodwa zisebenzi njengoba sithi ayingaflashe i-chicken inn.
Ye akonto chicken inn kuhlala kuthenga abantu.
Mhm.
Ye
ye kodwa singathi maningi ama-business
abantu abangakhokheli ilokhu zeni indawo abathekha indawo indawo zonke lapho okulama-business khona abe-health.
Mhm.
Ukuthi khona indawo ezinjengako-chicken inn ama-business la amakhulu lapho kuhlala kuthenga khona abantu.
Mm-hmm.
Kula ma-toilet yini? Ungakhangela indawo le emarenkini akula ma-toilet.
Yeah, yeah.
Abantu vele bavageza izandla bahamba bayithengisela abantu ukudla. Khonapho lezandla umuntu phongo uhamba e-toilet ayechama umbaye ngaphandle kageza izandla.
Yeah, kodwa akhona phela lawana. Akhona lawana ama toilet awe renkini, lawana amaningi, lawana ama public toilet, even la lawana kwazimbe lokho ekhona ku hype le city hall. Kodwa kumbe singathi kumele ukuthi bawahlambe angangcoli njalo asebenze.
Ye, anja bona ukuthi nxa ungena kwapana vele uhlangabezwa ukuthi.
Wo.
Abantu bafunga ubhotshela phansi bathiye kunjalo, akula la hygiene. Ukuthi ngoba umuntu nxa engafica i-toilet ingaflash uyazi aprefer ukuthi abhotshele phansi khonapho.
Yeah.
Kumele kube lelo khuzeni, kube abantu bebe-strict, i-country ibe-strict, ihambe ama-toilet by toilet, especially kuma-public lokhuzeni, kuma-public areas. Behamba be-check ukuthi khona ku-clean yini. Akwenzakali konke lokho eZimbabwe.
Yes, siyabonga. Manje njengabantu abahlala khona
abavula ama-business, ababahloli ukuthi ama-toilet abo aya-functiona yini. Kula ma-resources amanzi ukuthi khona nxa umuntu engaya ngaphandle kumbe ayenza kwenza e-toilet uyakwanisa ukuflasha into zonke lezovela kula bantu abakusetshana.
Yeah, hayi, siyabonga nje kusixhasa kuhlelo, siyawubonga umbono wakho. Kodwa ungasitshelela okugcina ukuthi uthini ngokukhwela kwentengo yempahla leyo, kuyathumezeka yini ekhaya ukuthi abantu bethenge?
Ye, mina uyazi ukuthi kuyangimangalisa izinto, of course ziyakhwela, siyakhala of course, kodwa mina into engimangalisa lapha isinkwa, of course ngise UK, thina isinkwa lapha e-UK sisithenga nge-$1.75. Ukhangele compared to i-pound le US dollar, abantu bayabekhala ukuthi isinkwa engxenye la i-government, I don't know kumbe engxenye badinga ukuyitake okumbijana. Thina lapha isinkwa of course sisithenga nge-$1.75.
Yeah, kolongi.
£1.75.
Mhm.
So mina uyazi kuya kunzime, kuyangizimela ukuthi ngithi ukuthi khona izinto zakhona ziyadura. How? I don't know.
Yeah, ngoba bona bevela imali leyo bengalayo, bengayiholi. Hayi, kulungile, sibongile ukuxoxa lawe kuhlelo. Siyabonga umbono wakho Manko.
Oh, kulungile.
Mhm. Ube lesuku
lesi. Siyathakazelela ukuthi engxenye uhulumende uza ngeda abantu nje abanika imisebenzi.
Yeah,
nje la ihulumende andivele lama-elections asanda kuphela. Ngaba banika nje i-chance ukuthi benze lokhu lalokhu here and there. Uhulumende la upresident usagijima nje indawo zonke, uhambe ecela izinto, usacela izinto. Ama-elections asanda ukwedlula and uNovemba kakho khatshana ukuthi nguye othetha umbuso. Abantu kabamnika ichance ayenze izinto omnyaka lo mnyaka ukaphela sikafiki kulokhu zenu eminyakeni ukuthi uphele sesiyafika ufoze uNovember kodwa ama-elections la asandukuphela.
Ye, nithemba balaleleke abantu
ukuvuka zikhona.
Siyabonga kakhulu
umbono wakho. Izinto zonke ziyadingwa.
Kulungi.
Abaniki lokhu zenu i-government ichance ukuthi ilungisise.
Ah, regatins kwethu nemomthereri vari panhari. Hello.
Hello, magadi enyu.
Tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi mukwasha?
Muri kutaura una manhanda kuSouth Africa kuno kuJohannesburg.
Taura yenyu tinzi.
Ndati nditange nokumukwasisa imi pamwe chete nemhuri yese yeZimbabwe vari kuZimbabwe.
Aiwa, tinokukwasisa.
Ndoda kuti panapa paita inonzi mai vatsvamusana mwana akatsva dumbu. Dambudziko ravapo nderekuti munyika maindastry akavhara. The only alternative yasara nevanhu panguva yachiri inoyi kwedza kuzviraramisa vanhu vachiita zvitengeswa zvavo zvinoita kuti vanhu vakwanise kurarama, zvinovazve zvimwe zvinhu zvinoitawo kuti chikamu chemhuri yese yemuZimbabwe chatangira nenyika dziri kunze iri nhau yokuedza kuda kuti upenyu hufambe zvakanaka. Tinozvinzwisisa chose kuti munyika takasangana nematambudziko akakura, more specially soon after the land grab ndopakanyanya kuita matambudziko edu. Asizve ndoda kuona mukana uno ndichitendawo kuti nezuro ndakanzwa muchirongwa kuti kune zvizvarwa zviri kuZimbabwe vari kuedza kuunganidza mari vachitsvagudza nemishonga nezvimwe zvese zvakawanda wanda.
ichokwadi
zvione kubatsira vanhu vari kumusha tinoda kukutendai nemoyo wakadaro kana vanhu vakakona kuva nefungwa dzine taridziro yakafanana naiyo yokuva positive nyika yedu ndine chirimbo chekuti tineimwe stage yatichasvika ichaita kuti tiyemure nevari kumushavo vayemure kwete kuti tingoramba tichingosora hapana chinobuda pahurumende hapana chinobuda pahurumende zvozodii kana taramba tichingodaro kuti hapana chinobuda hapana chinobuda hapana achazobudisa ndiani
saka imikurudziro yenyu ndeyekudii pari zvino taona zviri kutarisana neveruzhinji
kurudziro yangu yandina ndeyekuti pandati mumai vatwa musana mwana akatsva dumbu ndaanotida kuedza kubudisa pfungwa yekuti vevendors association pari zvino kana vachidzingirana nemapurisa kurarama kwavo vanokuona kwakaoma asi nguva imwe chete izve zvakare hurumende yasungwa neutare kuti izongorega vanhu vachitambudzika neurwere endizvo zvichionekarawo zvakati kuti mumaresearch zvinoonekwa kuti urwere uhwo hunouya nokuda kwetsvina dzinowanikwa panzvimbo dzakafanana nekutengesa nezvimwe zvinozongoitika zvisina kunge zvisina kugezwa ndaifunga kuti kudavo vemavendors association vaimbogona kugara pamwe chete nevari mumaguta vakuru vemaguta madzime yavo vana meya vachikwanisa kuvakurudzirawo kuti pari zvino tanga tichikumbira kudai hazvo muine kurarama kwokutengesa mumboenda panzvimbo dzia dzatakataura tozoti taona kuti chirwere chanyangarika chapera togadzirirana zvakanaka kuti vanhu vakwanise kurarama neupenyu while least the government is trying on the other side dzane kuti tingoramba tichiti government inoti ukudei tadai vanhu vachiti hazvigoni but vanhu vachifa vanhu vachiblema futi government handiti munoona dambudziko riripo vatesi
ehe munogona
kuti kuda
munogona kuti dei nechirungu here
hurumende
mombuti dei nechirungu kuti vamwe vanzwisise zvamuri kutaura.
Okay. I'm just trying to say meanwhile problems are really affecting now each and everyone back home. More especially of all those who are at home. The only alternative for them to survive is about for them to sell any other goods which they think that could make their family to survive, to bring food on the table. But otherwise, I wanted only to say, while the government is trying also by all means to make sure that vaccine should have to be found to control this disease, so-called cholera, I thought the city fathers and also the vendors could try to find a solution and sit down and come up with a solution and try to listen to the local authority and go to those places that are designated for them to sell their goods rather to go against the government. Because in as much as people are dying, those people again, they attack the government. And we know that the government itself is struggling. We know the reason why the government is struggling, because the government does not have money, and we are on serious sanctions that we are trying to come out of. And I believe that if we can work together by supporting our government and also not forgetting those who have been trying to seek for donation outside there by in America and Britain, we're really proud of you. And that shows that you have got your country at heart. Not always to have negativity, but to try to be positive with your country. Zimbabwe is our country. Even us who are here in South Africa, though we are not yet found the organizations that are trying to seek for donations and collect some money to help those people at home. But I wish also if we can have such kind of an organization like that, so that we can send money home to help our people who are in the hospital and those who are not yet also in the hospital due to the fact that medication is also running shortage in the hospitals.
Thank
you. That is my only request.
Thank you so much. Thank you very much. You have a blessed day.
Thank you very much for taking my call. I really appreciate it.
Bye-bye.
Yebo ke nyezwa ukuthi ecingweni silo mnumzana Thamsanqa Radebe yena ke ngukansela we Harare ekuwatsana engasiya kwamukela kuhle
yebo I correction ngukansela eDivarasekwa
ye yona iDivarasekwa kungabe kule yedaba lecholera lolu olukhulu okwedlula amaye amalokichi kumbe lina hayi lingcono
iDivarasekwa ka kulensuwa sila daba lolu lecholera
ye belisathi
sila problem yecholera kulensuwa
ye kodwa lina liyenzani ngama akula esingathi threat ukuthi ngaba khona zinjani izitichi azidubuki yini amanzi akhona kuyahlanzeka kule mfundiso ephiwa abantu uyiphi imizamo eyenziwayo ngalolu do
right i-threat wo ikhona of course ngendaba yokuthi ama resources i-council aba malutshwane ukuthi sincede esingathiyo na i-quick response or response time uma kungaduka amasuriti njengoba usazi ukuthi iDivarasekwa is one of the oldest locations kule i-population esekhule ukudlula ukulungiselwa ayayiyenziwe khona abantu ababelungiselwe ukuthi bazindlu ababahlale ezindlini lezi sebebaningi kakhulu ukudlula ukulungiswa ayikakwenze khona njengalokho lathi njengomakhandela sesingene busy ukuthi sincede kwesinye isikhathi uyasithula ngithotata ukuyimota kwami okuncane okungakwani ukuthi ngilithwane laba abantu abavulayo amasiweji ayabedukile ngensimbi zabo sometimes ngiyakwanisa ukuhamba ngiyobachiya ngiphenduke ngizothatha insimbi zabo ibebanike baqaliseke ukwenza umsebenzi ngokuba izimota zangikhona zingekho noma ukuthi azikwanelani ukuthi zingene yonke ndawo
ye umsebenzi omuhle kakhulu lowo kodwa eminye njalo imizamo eliyenzayo njengekhansili kuyini liyancedisa idolobho lonke kumbe hayi nxa wena kuwadi yakho kungela dobolo ngako akukho kunye likwenzayo
right kudolobha lonke leHarare ikukusebenza esikwenzayo kuma-full councils yethu nakuma-meetings esiwayenzayo sinika izindlela esicabanga ukuthi elakusasa lethu lingalungiseka sivalele lo mkhuhlane ekuphendukeni kodwa emalokesheni uma sengisebenza ewadini ya sengiphendukile ngingekho kuma-committee meetings lakuma-full councils le ndlela lazo engisebenza ngazo ezokuthi ngincede ukubonisana lalabo izisebenzi zekansile esekudistrict ya ukwenzela ukuthi sivule asingathi ngama-drains aba amanzi angaflowi alokho ehlezi noma ukuma okungabanga ukuhlane uma amanzi lawa angachiwa enjalo ngoba ayingcekeza
ye kulungile sizwile kodwa ungabamba khonapho ecingweni sizaphenduka njalo kuwe sisathatha umlaleli
alright.
Hello.
Hello.
Makadi enye sisi.
Siripo makadi enye sisi mave.
Ai wathiri wadi murikwi munaitwani uye zvemuri kupi?
Ndinaitwa mire marete ndiri ku South Africa ku Pretoria.
Ai watipewo pfungwa dzenyu nedambudziko iri rakatarisana nenyika rekorera uye zvine kukwira kuri kuita mitengo.
Alright, dambudziko iri ratiri kusangana naro kumusha okusisima verinoti rwadzei. Ndanzwa mutaura angachitaura manji manji achiti iye mavendors anofana kuti vanzwisise asi anofana kutarisa mativi ose nekuti 90% yevanhu vari munyika havana kwavanokwanisa kuwana chouviri vanoraramisa sei mhuri vanoda kubhadharira vana maschool fees wotarisira munhu akadaro anonzwisisa chirudzii asi ini ndandiri kuvimba kuti dai kuri kunzi hurumende yakwanisa kuclear vose ratasati dambudziko redu iri riri kunyatsobva papi mvura iri kubuda mumatepe ekumbaka handidi kukunyeperai ndakaendako ndakatadza kuinwa hainwike iyo pachayo yakatochinja ruvara vakakwanisa kupa vanhu mvura yakachena vokwanisawo kubatsira nemacleaning project kuti dhorobha roclinwa I think zvinhu zvese zvirwere zvikaizvi zvinombodzikira kwanikawo treatment
Saka tina kanzura vari panapa dai vaikwanisa kunzwa zvamuri kutaura regaitinzwe kanzura muripo here apo Hello, Councillor, muripo here?
Ndiripo nikona.
Inzwai zviri kutaurwa nemuterera ari kuti iye shwiro yake ndeyekuti dai paikwanisa kushandisika ipapa pakuti vana vapuwe dzidziso yekuwanikwa vachigadzira munzvimbo dzavanogara. Ameno, in council, are there such programs where you're teaching your people in your constituency to clean up and make sure that the areas are clean?
Yes. Tine chirongwa sometimes chatinoti isusu catch them young. Catch them young, inobata pakasiyana. Panyaya dzeutano, panyaya dzokuchengetedza nharaunda dzedu, kuitira kudoti kukura kwavanoita vange vachiziva kudoti kunaka kwekuonekera kwenzvimbo dzedu kwakakosherei, ende uyewo kunobatirei, ende uyewo iyo tsvina yachona yavane vachisanganidzana nayo inogona kubatsirika chipatinoti recycling. Vazvizive kuti vakaunganidza inogona kuvadzorera kuti dzimari. Ivo vanozobatsira kana vanga vabereki vavo kana ivo vawane dzimari dzokutengawo mapensel nezvimwe zvinodikamwa kuzvikoro.
Aiwa, batsa yenyu makadaro. Kola Miriam Mazvinzwa here zvataurwa naKanzura?
Zvavari kutaura tiri kuzvinzwa, asi so far takada kutaura mamiriro akaita zvinhuka. Munhu chouvira anochiwana kupi? Nokuti toda kutarisa kuti vanhu vari kuda kurarama sisimari, havana chekudya. Havana chekuti vakwanise kutengera vana mayunifomu. Zvikoro zvedu zvinobhadharwa maschool fees. Dai tanga tine zvikoro zvinoendwa mahara, zvaida kurerukira vabereki dzimwe nhau. Asi apo makada kutarisa kuti tinofanira kuti tibhadhare mari, chikafu chinodiwa, kana chibhadhara chinoda kubhadharwa. Saka vanhu vanokwanisa here kurarama pakadai?
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa. Muve nezuva rakanaka, uyezve musanete kuramba muchifona pano pachirongwa ndechenyu. Bye bye. Tine mumwe mutereri zvakare vanga vasoda kudomwa nezita. Hello. Hello, caller.
Hello.
Hey, taura yenyu tanzwa kuti mati hamusoda kudomwa nezita. Muri kupi, caller?
Ndiri kuGokwe.
Kwakadii kuGokwe?
KuGokwe kwakaoma.
Taurai yenyu pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzinoti chirwere chekorera chiriko, tiri kuchinzwisa. Mazenda tirimo, asi chiri kunetsa ndechekuti vanotidzingirira. Vachiti endai kwakati, sesu pano pasenda tiri kunzi endai kucraft. Kucraft kwacho ukaenda seri kwejira uri ndokutireti kunotori netsvina imwe isingaiti. Wozoti ukapinda munobikwa zvikafu ukadya ukanzi enda mutoireti, aini haudzoki kwauri munhu wakanaka. Asi vanomanyisa vari panze ava vachiti kwanzi ndiko kune tsvina, ndozvinotirwadza izvozvo.
Saka mati imimi muri kuita zvokutengesa muri kuGokwe, dambudziko iri rekorera rasvika here kuGokwe ikoko?
KuGokwe hakuna korera.
Ehe, asi mishuwiro yenyu semunhu anoita zvokutengesa ndeyeyi takatarisa mararamiro amuri kuita pari zvino?
Tasingokumbirawo kuti dei vanga vatipapo kutengesera pakanaka, sekuti zvinokaona first day yatokana kudzingwa. Vanhu takanoungana murengi, murengi macho futi toireti dzirimo hadziiti. Vamwe vane vana vanenge vavanavo vachishanda navo, anongonzienda unoita tsvinapo. Hapari kubikwa sadza, hapari kutengeswa mafrizita, hapari kutengeswa makabhiji. Ndo matori nautsvina usingatomboiti.
Saka kuti munyatsotimi magutsi kana moda kuti mugadzirisirwe sei ikoko kuGokwe kwamuri?
Isu sasingokumbira kuti dei vati pavanhu pokutengesera saipapo. Sei zvikuru sei nenyaya yekorera, toda matoireti nemvura.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Muve nezuva rakanaka mama. Tinofara kuti matitaura nemi muri ikoko kuGokwe.
Nokuti zvezvimwe zvokuti zvepolitics zvinongowanda. Isu tiri vanhu vokuno kumusha, asi vanenge vachitanzi vamwe tiri vanhu vokumusha. Unotonzwa nevamwe vakaruza mubato riri kutonga vachiti makoti madini takaura, manje zvinotirwadza.
Wo ndo zvamazwi avari kutaura ikoko? Aiwa, mazwi asina kunyatsomira zvakanaka, asi tinokutendai mama kunge manga muinesu, uyezve tinoshuvira kuti muve nezuva rakanaka. Saka regaini musati maenda, pazuva muri kuita mari nebasa rekutengesa iri?
Mati.
Pazuva kana muchinge matengesa munotengesa chii?
Tinongotengesa zvinobva kumuchati, tinotengesa mazhanje nezvimwe zvakangosiyana-siyana, maorenji nei.
Saka munowana mari yakamira sei ipapo?
pamono wangu anongofanya semazwa pe amusingadzingiri kupa mwanga chikwanza kuwana $20.
Mhm. Aiwa pakana taura yenyu.
Zvakaita inina ambigari mutown musimugoko yesenda. Tinogara zvangu kumusha kupa mareserva tokwira kombi tienda kusenda. Tiona kutengesa tichidzoka kumba.
Mhm. Aiwa muve nezuva rakanaka mama.
Aiwa mazvita.
Bye bye. We have another caller regating the quavari. Hello, caller. Hello, caller. Hello, caller. I don't know. I think my caller, maybe the phone is not very clear.
Yes, and we also understand Councillor Thamsan Mahadebe of Tsivarasekwa is also gone, but ubesichasisela ke lapho ukuthi kuhamba njani khona ngale lanxa yakhe wadinga la kholera kunenganga ukuthi bancedisana njani. Labanye lokuthi bayenzani njenge council.
Hello, muripo here kola?
Yes.
Ehe, munoitwani muri kupi?
Yes, I'm Modesta Taringa and Victoria.
Taura yenyu sisi Modesta tinzwi.
Hai, ndinongo kufunda ndingonzo ndikolera yazara kuZimbabwe saka ndifumbozwe zvirifamba sei.
Aiwa kolera iri kunzi yanyanya kutekeshera kumadhoroba. Uye zve parizvino yakauraya vanhu vanokwana 50 asi hurumende iri kuti iri kuedza nepainogona kuitira kuti iwanikwe iyo ichipa vanhu mishonga nezuro vakatanga chirongwa chekupa vanhu nhomba yekudzivirira chirwere ichochi ndo zviri kuitika
saka iri kuwanikwa kupi nekupi dzikozviri nogara kumasvingo vari kuti haisati yasvika.
Kumasvingo pane vainzi vakabva kuHarare vachienda ikoko kunenzi kune makesis womamwe akaitika ikoko nekwamutare nekubhulawayo asi kubhulawayo harisati yauraya zvayo munhu asi pari zvino vari kufa ndevanhu vemuHarare.
Hatifani chiri kuchinja here?
Moturamba muchiteerera ipo pano regai timbotora vamwe sisi rambai muchiteerera ndopatichakupai zviri kubuda imi mozodzoka. Thank you so much. Bye-bye. Esther.
Yebo ke laba basanda ukusixhuma lanxa nje singasela isikhathi esiningi esiseleyo kodwa ulokhu lethuba lokuthi lawe ungasichayela ucingo ungene kuhlelo la usukhulume ngodaba lolu olwekholera. Siyakhumbula ukuthi lanxa lapho hlala khona ingekho kodwa kunengo okungenzakala ukuthi layo uqhamuke uthini wena ngempompi zamanzi khona ngapho uthini ngamanzi ajona ekhona yini ezimpompini njalo izitichi lezo ezamasuwage azidubuki yini njalo wonke kule mfundiso yeneleyo yini ukuthi umkhuhlane lo lingawunqaba njani njalo konke khona okuliyakuthola yini sikhangele njalo ukuthi le ntengo yempahla iyakhuphuka abantu bakhala lapha bathi impahla azisathengeki intengo ebikhona ngenyanga edluleyo lekhona lamhla nxa siqathanisa yehlukene kakhulu njalo ke sitshela wena ukuthi kwenzakalani njalo kuyini okunye osokusilela ezitolo njalo kuyini ofuna ukukhulumende akwenze ukuthi uhlupho lolulunge lube nganeno usichayele ucingo.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kukurukura pamusoro pedambudziko rechirwere chekolera. Denda iri riri kunzi rauraya iro vanhu vanosvika 50 asi rakanyanyotekeshera muHarare. Tinafaraiti Madidi ari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona ari kuti kindly call me ndovaisa namba dzake dzekuZimbabwe tichaedza kukubatai kuti mutipo kuti muri kupi uyezve kuti kwakamira sei kwamuri ikoko panyaya yedambudziko iro rekolera. Takaona nezuro bazi rezveutano rinotungamirwa iro na Dr. Portia Manangazira vachienda ivo kunzvimbo dzakadai seGlenview vachienda kunopa vanhu nhomba dzekudzivirira chirwere ichochi uyezve vari kuti nemusi wesvondo vachange vari kuwana mimwe mishonga yekuti chirwere ichi yekuti chirongwa ichochi chavari kuita chekubaya vanhu nhomba chiende kune dzimwewo nzvimbo saka ndozvatiri kukurukura ipo pano kune avo vachangobva kupi nda muchirongwa chedu. Regaitende tiri kunzwa kuti pane mutereri. Hello.
Hello, mama Mavirat.
Makadiko tiri kutaura naniko?
Nama bangko, nama kadi, ntondense.
Ah, ngi fine, fine, ngi bo.
Muripo zenyu.
Tiripo zangu, makadi iko kumuri kupi.
Nandegile, ntondendala, mpazi kanko, mo.
Evo, kuluma ustanda kile lo. Mina, mina ngia doba, doba.
Vani nivitele, vitala, neukurumiza.
Okay, taurayitinz kwe mozozo kuende sayi kunasta uko. Taurayitinz kwe fuwa zini.
Hey, vane basa rakakura vane vedi babi. Urumende basa rakakura zikuru chachaisi.
Ehe.
Ewa kurumiza, kukumbi, kurumiza, kukumbi na zimenyiga batumbiwe mataiti manyi manyi. New pipes. Na lukutu wapota wa sitaura. Haindo pera korela.
Ehe, ayu wa shua.
Ewa kurumi na the basic, very cheapest thing. Wachinga malaini wa warudu nga mvura.
Ehe.
Wachera manyuwa ni voisa mapaipe plastiki. The very cheapest thing. Yes, we eat a munomu wanada potwana munomu.
Mm-hmm.
Awa sasa nisa that is all the technology. Yaga fura kudara ya. Ine ngozi kubanu.
Okay.
Sini zemu dara ziyaza zine rusi zine zase. Haibo pera. Las government yaga kanganisa ukarisa vanu. Ichi waregera. Ichita apanezese utora vanu marizeva. Bachi waregera bachi ungana mtao.
Mm-hmm.
Ine ngozi ziyazi.
Ai wa mashoko.
Kwa na wana na tiara siba. Wana ura ane. Mechi achinu zipola. Tukosi bane wanga ungana.
Okay. Ai wapaka naka wangkomu.
Mchini. Mazwana kune mchini. The one mchini. Chacha unoko na wita from Plumpy to Harare. Mchini mantu ne wachera wafura ubla. Uriega uchi zisira jeja. Uchisa se. Wani wastera mashure wachisi. Wachifushira mapaiti. E plastiki. No connector from those. Pumps zino doza mvura. Wenda straight kwa vano supply vano. Wosi ya nendezo waka wanda hizo. Wachinda. Wosi kaka mari wombe wombe chacha waita hizo. Azimbo pera hizo. Vanva wandi za warari. Is overpopulated.
Ai wa mashoko wakanaka chaeja wa mbukuta. Ya.
Maka kangansa. Kwa kwa kangansa bakuru wetu chacha. Waro mga kanganisa. Unonzwa. Unona nguwa ya wana nasuguwele. Unonzi chaku kazira. Yivana na chombo. Chichaku pae mastendi warari. Chichaku pae mastendi warari. Why they can't build the complex. Wanana mrewa. Wana nani moten complex wo suppliers zinyu koko vanhu vaona manyu hakuna kana dropo yakava kwa Zimbabwe the latest town yekunzi yakava kaiwa sama complex kaisa ma shopping mall kuti standegile kana iwewe mavele zinogona ku supplier numbi dzako dzinobva ku America zvichitengesa ikoko zvitengwa nevanhu kungani dza vanhu kungembeva one place zvine ngozi
aiwa ichokwadi
chero masoja chero mapurisa chero ani chero ani nesi chero ani chichato ufati spera nezo uzo zine vanu vasina fungwa vati chinjei fungwa zedu titeza zine msoro tida nane sezo kiosa ngoma itara uti itai seba na levu muda nane
aiwa mashuku wakanaka iwa wanko
mkasa ziti zaba na ava mubati zemari vacha kushupa imangwana
aiwa
mkashupiga marisha pera zese zo pera.
Ai watino kutenda iva mkomo.
Mbapera maraguna zesa zipi. Hava kumbile neukurumiza wa chinje dati. Eze malaine mvura ya wa chinje. Baise new lines. Zino toza vura ya chena. Asimbo pera hizo.
Ai watino kutenda iva mkomo. Muve nezu wa rakanaka.
Heo cha iluva kuwanu vese baka gara. Uka utarisa kumbu. Kwese kona nambuzi kwa. Kwese. Inzu mazanza kachengeta. Shifita Harare. Shifita makampani. Chita se. Wakango regera because vaiswa kama kampeni vachiti garai kusina kana maplan zinengozi izo mavilas zinengozi gombe chero iwe wangwango ndoza vanhu uchingo wagadzira paya garisa paya dibako sezvo zvataita papa uchinzi ndine marocha 100 payadi toilet 1 zinengozi mavilas
ai watinotenda chaizvo vankomo muve nezuva rakanaka. Mr. Nkomo there is very, very passionate. And, you know, he literally is saying that Harare is overpopulated and the government should really take out the pipes that are there now and replace them with new technology. He was giving the example of Botswana and he was saying, you know, Botswana is now using new technology and a problem like cholera is caused also by overpopulation.
Yeah, ngoba infrastructure liana ya yenzelwe abantu abalihlekana kodwa abantu lokho besanda. Sibonge bonke abasixhasileyo kuhlelo lwethu olivalelisayo ngusithandekile.
And tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu chanhasi cheWomen's Round Table. Tinokutenda ichaizvo. Totenda vasame wadzai vambouya tikatendotendazve avo vanga varipo se vanotitezera paFacebook pamapage edu tese VOA Shona VOA Ndebele. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti ngatisanganei zvakare izvondo rinouya. Let's meet again next week here on the Women's Round Table. Have a blessed evening. And hopefully next time when we meet, we will be discussing something more pleasant than cholera, which to this date has killed 50 people, with plenty more being afflicted. I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying good night.